Mumwafarira chirongwa ichi ndiamai getu dinokwara vanga vakagukuchira zvinhu zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa nekuzora, shuga pamwe nesipo yekugezesa nekuwacha muchitoro cheTM.
Farira nyaya yekuti mapirita andonwa kana chikafu zvakatopindirana. Ganda ranga raunyana kai. Chakanaka, ichangorama chimwe chichengeto kudai.
Vamwe vanga vaine mufaro mukuru ndiamai Ellen Gomo vanoti vanofarira chirongwa cheWFP nekuti mhuri yavo yange yoziya nenzara. Vatiwo chirongwa cheWFP hachina hori kana kunyengedza vanhu zvinoitwa nevamwe.
Chirongwa ichi chakasiyana nezvimwe zvatinoitisa makore akawanda. Makore akawanda tinoti tikanyorisa mazita edu vanhu vanoshandisa mazita edu kuwana zvinhu. Kunyanyanyanya zvichirikadzi. Hatinaka tinewana. Zvinoiti chirongwa nguva diki diki chashanda. Saka toda kutenda Mwari. Vari kutipa zvinhu izvi Mwari ngaavaropafadze. Ndinotaura ndine misodzi padama. Mwari akuchengetei vanhu muri kutibatsira nezvinhu izvi. Tanga tanzwa nokunyoreswa mazita pasinaita tinowana. But izvi 2 minutes takutopiwa chikafu.
Mumwe uhindi akarasikirwa nebasa rake munguva ino yechirwere checovid-19 asingadi kudomwa nezita. Anoti dai zvechikafu zvichiitwa nemasangano akaita seWFP chete, kwete vezvemapato ezvematongerwo enyika, nekuti vanosarudzana vanozivana.
Chirongwa ichi chandafarira ndichoti chaitwa nemi veWFP pasina zvemabato, zvokuti ari mabato pangadai tisina kutombowana, nekuti ari mabato pangadai pamakatanga ingadai iri izvozvitotaura kuno kwatiriita bhozi nemapato zvinosarudzana.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro muchinoi vaSilvester Chaitezvi vanoti vanotenda nezvaitwa neWFP iyo yakafamba mudzimba dzevanhu ichibvunzurudza vagari nekunyora mazita vanhu vakasarudzwa pasina zvematongerwo enyika.
Bhozi vanhu veWorld Food Programme vakafamba door to door. At least for the first time in Zimbabwe chinhu hachina kuitwa chezano, hachina kuzanonaizwa. So macitizens ari kufara bhozi vari kuwana chinhu chiri fair ndovakwanisawo kurarama kana chikafu. Bhozi hurumende yakaiswa neconstitutional court yakatadza kupa vanhu chinhu chokuti vararame.
Nokuda kwekujeka kwemasarudzirwo akaitwa vanhu, vataura itsiranzi vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera zviri kuitwa neWFP zvekunyora vanhu vari mudzimba kwete kuunganidza vanhu.
Ii chinofanira kuopwa nehurumende ndechekuti dai kuri kuti hurumende dzive nguva ichida kuzogovawo zvinhu iri iyo hurumende. Vanogona kubvunza ivave lead kuti imi pamakambogova zvinhu paipai takaona izvozvo hapana munhu anonzi arohwa adii vabvisi wati adii yandirika vokopo system the same iyo iyoyo yekuti vana vashedze vekuzi uyai mangwana tida kunyora vanhu andirika. Munongofamba chete mudzimba muchingonyora chete mari mudzimba mavaimomiwa.
WFP iyo iri kushanda nesangano reLinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged kana kuti LEAD kupa vanhu mari dzekutenga zvekudya munguva ino yechirwere checovid-19 icho chiri kutadzisa vanhu kushanda kuti vazviriritire. Munhu mumwe chete ari kupiwa $12 uye vanotenga zvekudya izvi muzvitoro zveOK neTM chete sezvo musingapere zvinhu zvichienzaniswa nezvimwe zvitoro. Mari iyi inoitwa mumakadhi kuti itenge zvinhu zvinoita kuti munhu ararame zvakaita sehupfu, mafuta ekugezesa nekuzora, shuga, sauti, siripo yekugeza nekuwachisa, dovi, matemba, bhinzi pamwe nezvimwe zvinovaka muviri. Zvinhu zvakaita sehwahwa nefodya hazvibvumirwe kutenga nemari iyi. WFP iyo yaimbopa zvekudya kumaruzevha chete yave kupinda mumadhorobha sezvo vanhu vanosvika mamiriyoni masere vari kuda ruyamuro rwezvekudya gore rino. WFP iri kubatsirwawo nemari yekubatsira mumadhorobha nehurumende yeAmerica kuburikidza nebazi reUSAID. Sangano iri rinoti huwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 miriyoni kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni. Hurumende yeZimbabwe iri kutatarika kubatsira vanhu vasina zvekudya. Hurumende mavhiki apera yakabvisa mari yayaipa vanogaya Chibage vanotengesa nemari iri pasi ichiti huori hwanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vanhu kuManicaland kuti hurumende ichange yopawo varombo mari yekutenga zvekudya, asi vanoona nezveupfumi vanoti totenda mari vatadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunora Ijena.